wongosara sikuru kutaura nevashandi vechitungidza municipality imwe nguva kumira nguva yamwari kunoita zvakanaka. Makoti akatibatsira zvikuru patakazoenda takanoona tapiwa ruling yakanga ichitsanangurira kuti vashanga vatakachimiririra vakadzingwa basa ivavo vakanzi ngavapiwe mari dzavo dzakanga dzakasarira. Saka tinoona kuti tirikubudira zvikuru pakuti vashandi vawane zvavanofanira kuti vawane zvakanga zvakagarirwa nekanzuri kuti vasazviwane. Saka ivavo varifanira kubhadharwa mari yacho kusvika 369,000. Vari 42 vashandi ivavo varikufanira kupuwa mari dzavo 22 September usati wasvika.
Tinonzwa kuti mune imwewo nyaya yemumwe mushandi akanzi adzokere pabasa, yakamirawo sei?
Tine umwe mushandi akanga akomberwa mhosva yekuti akanga anzi aba $45. Akadzingwa zvakare panguva iyo yandingati nguva yemedinet. Takabva tangonoenda kumakoti gore rakapera kusvika izvezvi ndopazoda ruling yacho inoratidza kuti pakashayikwa bova kuti pari chakaitwa akasangatika chaakaita iye. Saka anofanira kuzadza kubata uyezve apiwe mari yaakanga akagara makore anokwirata 2.5 asiri kuenda kuti asina chaari kuwana.
Munoona here kanzuro yechitungwiza ichitambira mutongo uyu ichiutevera?
Ndinoona kuti pari zvino havachisina zvokuti vaite. Ndikaramba vachitambisa mari dzavanhu vachienda kumakosi kunyaya dzatinoziva kuti vanoluza ndo zvazosvitsa pakuti vatorerwa fenicha yese nemotikari dzose nyaya yekusateerera.
Imi pachezvenyu vakatsina mune nyayawo dziri kumatare idzimhosva, chii chamunotarisira?
Tinotarisira kuti matare anosvika paanopa yatingati justice. Nekuti ndinoti nyaya zhinji dziri kuitika hadzisi nyaya dzekuti dzingangoraswa, uye hadzisi nyaya dzekuti pane mhosva yakaparwa shandi.